Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 8 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hondo yekuti ndiani ari kutungamira bato guru rinopikisa munyika reMDC apo mutungamiri waro vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa vachirwara nechirwere chegomarara iri kuenderera mberi uye mutauriri waTsvangirai vaLukutamborinyoka. Vati sekuziva kwavakaita nezuro vaNelson Chamisa ndovakabata chinzvimbo. Gurukota rezvoumhizha mukufambiswa kwemashoko vaSupermando wanzira vaudza nhengo dzeparamende kuti hurumende yakagona zvikuru kutenga zvikamu zvekambani yenharembozha yeTelecel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hondo yekuti ndiani ari kutungamira bato guru rinopikisa munyika reMDC apo mutungamiri waro vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa vachirwara nechirwere chegomarara iri kuenderera mberi uye mutauriri waTsvangirai vaLukutamborinyoka vati sekuzivisa kwavakaita nezuro vaNelson Chamisa ndovakabata chinzvimbo chavaTsvangirai icho changa chakabatwa navaElias Mudzure. Asi mutauriri webato iri vaobeti gutu vanoti sekuziva kwavo vaMudzuri ndovachakabata chinzvimbo ichi. Godin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
VaTamborinyoka vaudza vatori venhau pamuzinda weMDC Harvest House nhasi kuti havaoni kuti sei nyaya yekuti mumwe vatevedzeri waTsvangirai vaChamisa ndivo vave kubata chinzvimbo chemutungamiri webato iri yamutsa mutauro sezvo izvi zvisina kuitika. Apo pakambodomwa vamwe vatevedzeri vavo vanoti Muzvare Tokozani Kupe navaMudzuri kuti vabate chinzvimbo ichi. Zvichitevera kudomwa kwavaChamisa nezuro, munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaburitsawo gwaro iro raiti vaMudzuri ndivo vange vachakabata chinzvimbo chemutungamiriri webato iri. VaTamborinyoka vakoka musangano wevatori venhau kuti vatsanangure kuti vaChamisa ndivo vakabata chinzvimbo chavaTsvangirai pari zvino. Vati vakataura navaTsvangirai nezuro uye vaChamisa vatotanga basa ravo semutungamiri weMDC nhasi apo vasangana nenhengo dzeparamende pamwe nemasachigaro ematunhu ebato ravo. Asi mutauri webato iri vaObed Gutu vaudza Studio 7 kuti chokwadi chaicho ndechekuti vaMudzuri ndivo vakasara kubata chinzvimbo chavaTsvangirai.
Chokwadi chiripo ndechekuti acting president veMDCT ndiva Elias Mudzuri. Ndo zvandakaudzwa nevakuru vangu ndakamiririra bato reMDCT, ndo zvandiri kuzivisa vana veZimbabwe ndiri pamhepo kudai ndo zvandiri kuzivisa pasi rose. Ndoda kuti vazhinji vazive kuti handina kwandakarerekera, vamwe vari kundituka vachiti uri kuita zvefaction, uri kuita zvei, nokuti havazivi kuti tinoshanda sei.
Vagutu vati vamudzuri avo vari kuSouth Africa pamwe namuzvare Kupe pamwe navamunzora kuCape Town kumusangano wekutaura nezvemubatanidzwa wemapato ezvematongerwo enyika vachadzoka kuHarare mangwana uye vachaita musangano nevatori venhau kuti vatsanangure mamiriro akaita zvinhu mubato iri. Vagutu varamba kutaura nezvemusangano waitwa navatambo renyoka nevatori venhau vachiti vakuru vemusangano vachaona kuti zvofambiswa sei.
Muchidimbu ndikangoti pachauya vamudzuri vachanatsotsanangura. Ya uyu womukomana achedza press conference yake handidi zvokuti ndiende mberi kwokuti zvaitwa sei, nokuti hayo hanzi hatingafumukuri hapwa dzedu kapane vanhu. Pano panhepenyuro yavanhu, vanhu vachange zenge vachihwa kuti matanho atorwa ndapi kana vakuru vadzoka.
Ukuwo mutauri wemubatanidzwa wamapato ari muMDC Alliance vaWalsh Mengxube vaburitsa mashoko ekuti Alliance yakaita chibvumirano chekusapinda mumusangano uri kupindwa navamudzuri muzvare Kupe navamunzora sezvo vasina kugutsikana nezvinangwa zvavo zvakaita sekudyidzana nechimwe chikwata chemuzano PF cheG40. Asi vagutu vati MDCT yakakokwa pamusangano wezviri pamutemo uye vati havangashupike nevamwe vanhu vari muAlliance avo vati vari kutoda kurarama nekubatana neMDC. Ivo vakatiza vakavashoropodza zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamando wanzira vaudza nhengo dzeparamende kuti hurumende yakagona zvikuru kutenga zvikamu zvekambani nharembozha yetelecel, izvo zvatsamwisa dzimwe nhengo dzekomiti inoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vamandi wanzira avo vanga vashedzwa nekomiti kuti vatsanangure kuti sehurumende yakatenga zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvetelecel, vati hurumende yakagona zvikuru kutenga kambani iyi. Vatiwo chinangwa chehurumende hachisi chekuchengeta kambani yetelecel iyi. Vamandi wanzira vati hurumende iri kuda kutora kambani iyi yese zvayo kuti vaisuke madhaka ainawo vozoitengesa kana yakunyatsoita mari kuti iwanise vana veZimbabwe pundutso, sezvo yanga iri kuwanisa vekunze mari chete pasina zvaiwanikwa nenyika.
Hurumende yakatenga zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, 60% yekambani yenhare inonzi Telecel. Takaitenga nemari inoita iyo mamiriyoni makumi mana. Takaita kuburikidza nekuti tanga taona kuti vanga vari muvekunze vakabata 60% iyi vanga vari kuda kuitengesa uye vaida kutengesera vamwe vekunze. Asi pavaida kuitengesa takaonawo zvakare kuti vanga vasina kubhadhara residents ravo kubotras mari inosvika iyo more than 110-115 million. Tikati koimi mogotengesa kambani iri kutadza kubhadhara zvikwereti muno toita sei? Chekutanga chandandanzi ndiite nehurumende chachiri chekuvhara kambani totora raisensi zviri pamutemo. Asi ndakazoti kuvakuru vangu, tikadaro tinoita kanda vanhu vakawanda mumastreets vanga vachiwana mabasa, uyewo kune vamwe vanga vachisupplya zvinhu kuna anatelso vanoshaya mabasa. Tadii kuti sehurumende tichitora toigadzirisa tozoitengesa.
Vamandi wanzira vati kunyange hurumende ichizivikanwa nekutadza kumutsa makambani ari pasi payo, vati zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzione mutsauko kuti pave nehurumende itsva, nekudaro haifanirwi kupomerwa zvaikanganiswa nehurumende yava Mugabe.
There's something good about the government and things that are bad about the government.
Pane hurumende zvaisingagone nezvainogona. Hurumende haisati yaratidza unyanzvi hwayo hwekufambisa mabhizimusi uye makambani mazhinji ehurumende akaondoka, izvi zvinotaurwa nemutungamiriri wenyika. Asi ndofungawo hazvina kunaka kuti tipomere hurumende mhosva tichitarisa zvakaitika kare. Tinofanirwa kuvatonga nezviri kuitika iko zvino nezvavachaita mune ramangwana. Tine chivimbo chekuti hurumende inogona kubudirira mune zvemabhizimusi kana vakaisa vanhu vanogona kufambisa mabasa pamwe nekudzinga vese vanotadza kuita zvavanotarisirwa.
Asi mwenengo ye komiti iyi va James Maridadi vanomirira tafara mabvuku muparamende vashora hurumende zvikuru nekutenga masheya muTelecel. Va Maridadi vati hurumende ine makambani akawanda asiri kuita mari kusanganisira kambani yenharembozha yeNet1 vakati Telecel ichazongoondomokawo semamwe makambani ehurumende.
Hurumende haisati yambogona kurana makambani. Hurumende ine muZimbabwe ine maparasatwa anopfuura 100. Hakuna parasatwa imwe chete iri kuita profit. Kuti hurumende ichienda inotora Telecel private company, vofunga kuti vanokwanisa kuti vaise mari imomo vogoirana zvinoita iti the profit. Ndopandiri kuti ipapa hurumende ipapa haina kunyatsopafunga zvakanaka. Zvinezvi hakuna munhu wemuZimbabwe asingazive kuti Net1 iri kutatarika. Minista vane ndonda mumba mavo. Voda kunotora imwe kambani yakazvimirira kuti vaiunze iite kuti ndonda iri mumba mavo. Ndopatiri kuti papa zvikwanise kudaro kuti iwe une ndonda yausati wapedza kuti ufide kuti ikwanise kufamba ikwanise kuzviitira yega wakuda kunotorana nedzimwe ndonda.
Vamandi wanzira vati hurumende yakatenga zvikamu zveTelecel nemamiriyoni makumi mana emadhora. Vati hurumende haina wayakabatirira asi yakagona kuita bhizimusi nekutenga kwayakaita zvikamu zveTelecel. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chitevera kuparurwa kwakaitwa gwaro rezvemashandisirwo emari nekusimudzira mabhizimusi, dzimwe nyanzvi mune zvemari nezveupfumi hwenyika dzinoti gwaro iri iro rakaparurwa nagavhuna webhanga guru reZimbabwe igwaro rakanakira nyika. Mukutarisa nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata imwe nyanzvi mune zvemari vachishanda nePersicon Global Fund vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pegwaro iri.
Mugwaro re monetary policy reupfumi hwenyika pane zvinhu zvataona zvakaitika zvinotaridza mafambiro eupfumi hwenyika. Chekutanga, nyika yedu yeZimbabwe inenge yava netarisiro yekuchinja. Takaona isusu gavhena vachitaura vachiti chinhu chakakoshera nyika nguva ino kuproducer kuti mafactory edu ange achipfuaira hutsi.
Saka kana mukatarisa zviri mugwaro iri, munofunga kuti rinokwanisa kusimudza nyika here munyaya dzezvemari?
Nyika inofana kuti ichitanga kusumuka, asi kana hurumende ikaramba ichingoprinda mari zvese zvinodyiwa. Saka ndosaka nhasitati tichiona Reserve Bank ichisumudzira chitsidzo chakataurwa naminister of finance kuti government inofana kuredusa balance deficit yavo kusvika pa4% yeGDP, zvichienda mberi wosvika pa3% yeGDP. Izvo kana izvi zvadziswa zvinoreva kuti mari haichangozari kumabhanga isina chakaisapota, inofana kusapotwa neproduction.
Munofunga kuti vekunze vanoda kuisa mari mune zvemabhizimisi munyika vanofarira here gwaro rakaburiswa iri?
Vekunze vangafarira gwaro iri nechekutanga chandataura kuti pane facility yemagarantees iri kupiwa neAfreximbank kuti inini kana mainvestor tinokugarantuai kuti mari yenyu ichadzoka. Asi chakanyakukosha pakufamba kuchaitika uku, hurumende yedu ichafanawo kupa masovereign guarantees, nekuti takatarisa vanhu havanga vasina evimbo yakanyanya nehurumende zvakanyanyisisa.
Pane zvamunoona here zviri mugwaro iri zvamunofunga kuti zvingakanganisa nyaya dzemari kana kuti mabhizinisi munyika?
Zvandingangoona inini ndezvekuti nyaya yemari yaramba ichinetsa, asi dai bhanga guru rachitaridza ziyu yekumberi kuti takatarisa kumberi uko toda kuzoti nyika ichiva ne karenzi yayo. Pane nyaya yakataurwa yekudzorwa kwemari mushure neamnesty. Gavhena havana kukwanisa kupa figa kana amount yekuti so far mari yadzorwa imari, asi takatarisana nekuti period nguva iri kupera musi wa 31 March yekudzorwa kwemari ikoko.
Nyanzvi munyadzi zvemari vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kodzero dzevanhu dzinodzikwa kwavari naMwari uye kutenda kuri muupenyu hwevanhu vemuAmerica nerusununguko. Vachitaura nhasi pamunamato wekudya kwemangwanani wepagore weNational Prayer Breakfast muWashington, vaTrump vati kodzero dzedu hadzisi dzekupiwa nemunhu, kodzero dzedu dzinouya kwatiri dzichibva kumusiki wedu. Kunyange zvodii, hapana simba repasi pano rinogona kutibvutira kodzero idzodzo. Aimbove mutungamiri wehurumende yeBangladesh, Khaled Azia, atongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu nemhosva dzaari kupomerwa dzeuori. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti makakatanwa nekunetsana kuri kubuda mubato reMDCT kuchatokanganisa gadziriro rebato iri musarudzo dziri kutarisirwa munyika gore rino, sezvo mubato iri mave nemapoka ari kudhonzerana. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vanoti bato iri rinofanirwa kutokasika kugadzirisa nyaya yeutungamiri kubva kuna ivo vaMogenitsvangirai kusvika kuvatevedzeri vavo vatatu ivo vatsvangirai, vachizivisawo pavamire kuti vachasiya riini chigaro chavo uye vanhu vosarudza achatora matomu kubva kwavari. Imwe nyanzvi yakazvimirira vaJoy Mabhenge vanoti remangwana rebato reMDCT ratove zinyekenyeke kana risina vatsvangirai semukokeri mukuru. Asi imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishandawo vakazvimirira vaCharles Mutasa vanotiwo dambudziko riri mubato iri rakabva pakudomwa kwevatevedzeri vanoti vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri mushure meKongresi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tatanga nekubvunza vaMabhenge maonero avo nezviri kuitika muMDCT.
Chekutanga ndechekuti zvinonzwisa vurombo, zvinosiririsa kuti panguva iyo mutungamiriri webato reMDC vatsvangirai vachinge vari muchipatara kurapwa nekutarisira kunaya. Musangano wavo ungabve wasvika pakuti unenge wakuratidza kuti wapindwa naPongwe. Zvinonzwisa vurombo kutaura takadaiwo, asi chiripo chatingada kuti zvetatanga kubata inhau yekuti zvave pachena kuti kana nyaya yekuti ndiani akanyatsobata matomu muMDC ikasange ichibuda pachena, pacharamba pachiitwa makakatanwa nekuti mamiriro azvo pabepa ndeyekuti vatsvangirai ndivo vachiri vakabata matomu. Asi hazvichaonekwe sekuti zvinhu zviri kungobatsira musangano, zvaakutoonekwa mukati memakakatanwa ekuti ndiani achafanira kuzenga achifambisa musangano kuenda mberi kana ivo vatsvangirai vakasiya.
Tomboenda kuna vaMutasa.
Ndinoona kuti mune dambudziko rekusatendana vakati pemavice president matatu ayo, zvichikonzerwa nedambudziko rokuti hazvisiri pachena kuti uyu ari kuita zvakati, uyu ari kuita zvakati. ndiyo pati yega ine ma vice president matatu pasi rose. Saka izvozvo zvinokuratidza kuti zvinounzawo matambudziko. Tinoona kana zvazvano zvakaita kuzanu PF kwanga kuine ma vice president maviri. Asi paitoita matambudziko ekuti hambosara achiita zvinoita kunge zvine maitirwo akasiyana nezvinenge zvifanira kuitwa neumwe. Saka iyo nyaya yekuti vice president anonzi nhasi ndouri kuekita mangwana ndouri kuekita ine dambudziko rainounza.
Vamabhenge, tingatarisira here kuti vatsvangirai vangabuda pachena kuti regai ndichisiya chigaro vatorotsvaga nzira dzekuwana mutungamiri nyika yatarisana nesarudzo?
Ndinoona sekuti mubvunzo iwoyo munhu anganyatsa kugona kupindura ndivatsvangirai pachavo nekuti ndo vari kunzwa kuti nyama dzavo dziri sei, vari kunzwa kuti miviri yavo iri sei, vari kunzwawo zvakare kuti vanogona kuzopinda here mundima, idhonza rinogona kupinda mundima here richifamba rakasimba panyaya yekunge richitsvaga rutsigiro zvoda kuzenge zvichiitwa pakati penguva ino kusvika pachasvikwa sarudzo. Kunonoka kuzvitaura kana tichiti pamwe ndo zvavachada kuzotaura, kunonoka kuzvitaura zvinokonzera tambudziko nekuti uyo achazenge akuzonzi akuzenge achifanira kunge achitsiva vatsvangirai anogona kunge asina rutsigiro rwakafanana nerwavatsvangirai, kana kuti zvinogona kutonetsa kuti pasvikwe pakuti ndiani munhu iyeye. Saka tingangoti isusu tinotarisira kuti dai vakazokasika kutaura kuitira kuti musangano wavo ukasike kusimba wakatarisana nesarudzo, sarudzo dzatofundidzawo dzinofanira kunge dzichiuya iro gore ratiriri.
Vamutasa, tingaona here iro bato reMDCT richiita inganzi vote of no confidence pana vatsvangirai nemamiriro aita zvino?
Ini maonero angu ndeyekuti dambudziko harisiri pakuti vatsvangirai taura here kuti varume chisarudzai kana kuti tosarudza mingi. Asi chiri kungoratidza apa ndechekuti kunyange dai taiti vatsvangirai vaisimba nhasi onaya, dambudziko hombe riripo nderokuti hapatorina kubatana kwacho vatungamiriri vatatu. Saka kana vakataura kana vakasataura zviri kungoratidza kutsemuka kwomusangano, uye kuti pfungwa dzekuita ma-vice president matatu hadzina kumbobvira dzaita pfungwa dzakanaka nezviri kuitika. Nokuti pazvakatangwa pakapuhwa chikonzero chokuti tirikuda kusimbisa musangano kuti kana toenda kumaelections tigone kukampena zvakanaka. But zviri kutoita opposite zvakange zvichifungidzirwa zvacho. Saka kunyange vatsvangirai vakataura nhasi kuti aiwa chiitai imi varume, already patova nedambudziko rokutoti musangano watsemuka. Mabatirano ari kuita ma-vice president acho ari kuratidza kuti havasi pamwe chete, vane pfungwa dzakasiyana. Vanotorwira kuti ini ndini mukuru uye achitiwo ndini mukuru.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachavasi mutasa vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kune imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitaurawo vakazvimirira vaJoy Mabhenge vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Vanhu vakawanda kunyanya vechidiki muBulawayo vanyoresa kuvhota muzuva rekupedzisira rechirongwa cheBVR Mop Up. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 vati nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana vange vachishaya mukana wekuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota, asi vazozvipira kuti vaite izvi nhasi sezvo range riri zuva rekupedzisira. Mumwe wechidiki angozvidoma nezita rekuti Tandiwe ane makore makumi maviri ati azonyoresa nhasi nekuti ange achishaya mukana wekuita izvi.
Ndanga ndisina kurejesta like kuya kuzorejesta because ndisinanga one time ndaenda kubasa, but since nasi kushin sikuri kuvharwa ndopa ndazowana time yekuti ndikwanise kuya kuzorejesta.
Mumwezve wechidiki mutumwa waShemoyo ati wange achishaya nguva yekunyoresa nekuda kwebasa, asi ati nhasi vekubasa kwake vazomupa mukana wekuti anyorese kuti agokwanisa kuvhota.
Ndakwanisa kuregista nhasi because of my inconveniences ekubasa. Nhasiwo ndapiwa time wendiri kuzoregista.
Mukuru wezvesarudzo muBulawayo amai Stembiso Kupe vati chirongwa chemopa change chichifamba zvakanaka chose vakatiwo hapana zvimhingamupinyi zvavakasangana nazvo pakunyoresa vanhu. Vatinhirawo kuti vechidiki vakawanda vakanyoresa pasi pechirongwa ichi.
Mopap exercise yedu yakafamba zvakanaka zvikuru. Nezoro on the 7th takavhara macenters yedu ese, especially Bulawayo center. Kuma past 6 vanhu vakawanda, chinotifadza mayouth, mayoung adults vari kuuya vakawanda. Kana yapera mopap exercise kuma offices edistrict kuwinza park anosara achishanda achiregister, asi anenge akutoregister nemanormal working hours. Tinenge tichitanga na quarter to 8 tichipedza na quarter to 5 kubva Monday kusvika Friday.
Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu zviuru 26 ndivo vange vanyoresa mudunhu reBulawayo kubvira pakatanga chirongwa chemopup munyika musi wa10 Ndira. Kubvira pakatanga chirongwa chekunyoresa vanhu gore rakapera, dunhu reBulawayo ndiro rine vanhu vashoma pane vanhu vakanyoresa munyika mose. Vanhu ava vanopfuura zviuru 240. Dunhu reHarare ndiro riri panzvimbo yechipiri kuve nevanhu vashoma vanyoresa pane matunhu ose munyika, uye dunhu reMatabeleland South ndiro riri panzvimbo yechitatu pakuve nevanhu vashoma. Mukuru wesangano reWomen's Institute for Leadership Development amai Samkeli Sokumalo vanoti vemasangano akazvimirira ega vagutsikane neuwandu hwevanhu vanonzi vari mumatunhu eMatabeleland. Vanoti panofanirwa kuitwa ongororo yakajeka kuti pasave nekufungira kusiko panyaya iyi.
Isu hatisi kuvhumirana nemastatistics aripo akasaitwa kuti ndo acharichwa nezaki. Takufunga kuti maybe mafigures aya akabikwa bikwa. So isusu tukuda kuti government ya Zimbabwe itarisise food processing statistics. Itswage even an independent board inouya kuzoverenga vanhu tonyatsoziva kuti Bulawayo, Matabeleland, Midlands, what is the number of people that are there in each constituency. Pada kutarisiswa ipapa, I think my figures are anugona unge achiitwa for political processes. But we really need kuti my statistics are credible. Tuashandisa not just for elections, but tuashandisa food for other things.
Dunhu reMidlands iro rine vanhu 865,165 ndiro rine vanhu vakawanda vanyoresa kudarika mamwe matunhu ose munyika. Vanhu vanopfuura 5,000,000 nezviuru 260,000 ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kusvika pari zvino munyika mose. Kunyange hazvo chirongwa chemopup chapera nhasi, vanhu vanokwanisa kuramba vachinyoresa kumahofisi ezeka ari munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kusvikira kwamiswa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nezvemakakatanwa ari mubato reMGCT uye zvazvinoreva kuvanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongwe yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hondo yekuti ndiani ari kutungamira bato guru rinopikisa munyika reMDC, apo mutungamiri waro vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa vachirwara nechirwere chegomarara iri kuenderera mberi, uye mutauriri wavaTsvangirai vali kutambo rinyoka vati sekuzivisa kwavakaita nezuro vaNelson Chamisa ndo vari kutungamira, kunyange hazvo mutauriri webato vaobet gutu vari kupikisa izvi. vanhu vakawanda zvikuru vechidiki muBulawayo vanonyoresa kuvhota muzuva rekupedzisira rechirongwa cheBVR Mop Up. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani na6 AM. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Chris Gande.
Soko isika tisenda bakuvhi